manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri kurume 4 2025. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Amnesty International yoshushikana nekufa kwemadzimai nevana muZimbabwe pakusununguka. WFP yanga ichibatsira vanhu muZimbabwe nedzimwe nyika nechikafu yovhara muzinda wayo kuchamembe kweAfrica. Mutungamiri wenyika yeAmerica waDonald Trump votarisirwa kutora mashoko emamiriro akaita zvino munyika mavo nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinoti riri kushushikana neuwandu hwemadzimai nevana vari kufa muZimbabwe pakusununguka. Munandira gore rino chete kunonzi kwakafa madzimai 50 nevana vachisununguka uye vana vakafa vachizvarwa vanosvika 290 nevapfumbamwe kana kuti 299. Amnesty International inoti hurumende yeZimbabwe inofanira kuratidza kuzvipira pakurwisa dambudziko iri. Asi vachitaura pamusangano wakarongwa neZimstat kupera kwandira, mukuru anoona nezvemadzimai akazvitakura nekuronga mhuri mubazi rezveutano, Dr. Chipo Chimamise, vakati hurumende iri kuedza kugadzirisa dambudziko iri, vachiti vari kudzidzisawo basa vananyamukuta kuti vawande. Asi Amnesty inoti kutadza kubatsira madzimai uku kutyora kodzero dzavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru weAmnesty International Zimbabwe amai Lucia Masuka.
Tirikubatikana zvikuru nohuwandu hwemadzimai akashaya achibatsirwa nevacheche vakashaya havachangozvarwa kana kuti panguva yekuzvarwa. Kutaura kwakaita iko deputy minister vezveutano mudare reparamende kwakabudisa pachena kuti madzimai 290 navapfumbamwe uyezve vacheche vanosvika iwo makumi mashanu nevana vakashaya mumwedzi wandira.
Zvamuri kutaura izvozvi zvinochidzidzisa zvipi kune veruzhinji?
Uwandu hunokatyamadza uhu hunoburitsa pachena chokwadi chinorwadza chedambudziko reutano hwamadzimai muZimbabwe iro rinoda kutarisiswa nokukasira. Uwandu uhuzve hunobudisa mikaha mukati mehurongwa hweutano hweZimbabwe hunosanganisira kushayikwa kwezvikwanisiro zvinodiwa muzvipatara panguva dzekuti madzimai achibatsirwa, kushayikwazve kwana mbuya nyamukuta avo vane unyanzvi hwokubetsera madzimai, uyezve kushayikwa kweyatingati infrastructure zvakafanana namatheater kunonoitirwa ma-C-section. Mukati medzimwe nzvimbo dzemunyika muno, kunyanyanyanya kumaruzevha kunogona kushayikwa matheater iwawo anozodiwa panguva yekuti kana zvichinge zvaoma, mudzimai asingachakwanisi kuita yatingati normal delivery anobva anzi aitwe C-section. Asi muchaona kuti vazhinji vamwe vanogona kuzoshaya nekuti infrastructure iyoyo inenge isipo panzvimbo.
Imiwo sesangano, kurudziro yenyu ndeyekuti kudini?
Isu seAmnesty International tiri kuti isu hurumende inofanirwa kutora matanho nokukasika kuti madzimai ese nevana vachangozvarwa vawane rubatsiro rwokurapwa rwemhando yepamusoro, uyezve kuiswe mari gona kuti zvese zvinofanirwa kuvapo kana kuti zvatingati zvikwanisiro zvinofanirwa kuvapo zviwanikwe kuitira kuti madzimai paanenge achibatsirwa akwanise kuwana rubatsiro rwakakwana.
Avanga vari mukuru Amnesty International Zimbabwe, amai Lucia Masuka, vari parunare muHarare na Evans Zininga wa Studio 7. Sanganere United Nations World Food Program razivisa kuti rave kuzovhara muzinda waro mudunhu reSadik. Kunyange nyika dziri mudunhu iri dzakaita seZimbabwe dzakatarisana nenzara inotyisa. WFP yaiwana mari yakawanda kubva kuhurumende yeAmerica iyo inoti yambomira mamwe mabasa ekubatsira dzimwe nyika ichimboona kuti zvine pundutso here. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
World Food Program inoti inobatsira mamiriyoni anosvika makumi maviri nematanhatu evanhu vemunyika dziri mudunhu reSadik kunyanya nechikafu munguva dzenzara. Gore rapera mamiriyoni evanhu vemuZimbabwe neMozambique vakabatsirwa nezvekudya zvichitevera kusanaya zvakanaka kwemvura pamwaka wekurima. Studio 7 yaedza kunzwa kubva kuhofisi yeWFP yemuno kuti kuvharwa kwehofisi yekuSouth Africa kucharevei kuruzhinji rweZimbabwe, asi hofisi iyi yati haina chekutaura pamusoro penyaya iyi pari zvino. Vaimbova mukuru wesangano reChristian Care rinoshanda neWFP, Reverend Forbes Matonga, vati
ichokwadi zvichaisa mhuri dzakawanda pakaoma kuchamhembe kuAfrica, uko vanhu vanozoshaya chikafu nekuti rubatsiro rweAmerica munguva dzakawanda runopfuura hafu yerubatsiro runopuhwa nedzimwe nyika dzese dzepasi rino.
Vatendai Ruben Mbofana, vanoshanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice, vanoti kana WFP ikadzora kana kubvisa rubatsiro rwayo muZimbabwe kunogona kufiwa nenzara.
Muchaona kuti ndopa tichafumurwa senyika seZimbabwe. Ndopa muchaona kuti pakaita imwe nzara yakaita seyatakaona mugore rapfuura kuchafiwa. Ndekuti hurumende yedu isusu hapana chainoita kubatsira vanhu veZimbabwe. Ingadade kuti hakuna anofa nenzara, hurumende inoti hakuna anofa nenzara, asi tiri kuita kuti vanhu vasafe nenzara haisi hurumende munomu. Ndivana World Food Program nana USAID.
Mukuru wesangano rinoshanda nevanasikana nemadzimai reshamwari yemwanasikana muzvare eKenya yachifamba vanochemawo nekuti WFP ikashayikwa muZimbabwe mutoro uchawedzerawo kuvanhukadzi zvikuru sei vekumaruwa.
Tichaona madzimai mazhinji achange achimbunyikidzwawo nevarume wavo nyaya dzedomestic violence dzatiri kunzwa kuti vanhu varwira chenji, vanhu varwira chikafu, vanasikana vedu nekushayiwa chokudya ichi. Kuzvikoro uko tiri kuona vakumbunyikidzwa navamwe vana. Kuzvikoro uko takuona vakumbunyikidzwa nevamwe varayiridzi vasina kukwana. Takuona vakumbunyikidzwa kunyange nevanhu vemunharaunda chaivo.
Murimi wemunzvimbo yeSelu kuChegutu, zvekare vari mukuru wesangano reZimbabwe Indigenous Women Farmers Trust amai Depina Nkomo, vatiwo varimi vacharasikirwa nedzidzo yavanga vachiwana kusangano iri.
USA ikakata support yayo kureva kuti kutoparara kwevanhu vekumaruzevha vanhu vekumamisha tinokuvara nokuti ndokuaenda zvinyanya kupa rubatsiro rwakanyanya. Saka tongokumbira kuti ngapataurirani kuitira kuti chi vanhu vararame vawane zvekudya vawane dzidziso kunyanya isusu varimi tinowana dzidziso dzakanyanya kubva kuWorld Food Program.
VaDixon kubva kacha vanotungamira sangano reCoalition of Agricultural Graduates of Zimbabwe vanoti havaoni chakaipa padano rakaitwa neAmerica.
VaTrump yes havana kupa owning kunyika dzakawanda but vari right kuti vazvimirire senyika. Isusu tinoda sei kuramba tichifidwa gore negore. Vana baba vedu vakachengetedzwa vakafidwa neWorld Food Program, ko isuwo vana vacho. Saka ndirikuona sekuti uyu mukana wekuti Zimbabwe isimuke izvimirire yega.
Mumwewo mudzimai asina kuda kudomwa nezita uye anoshanda nesangano rakazvimirira munyaya dzekurima richidyidzana neWFP anoti mabasa akafanana neake atovewo pamugwagwa wekuguma.
WFP iri kuita mabasa makuru muZimbabwe ichibatsirana nemamwe maNGO. Besides kutsvaga nekupawo vanhu chikafu munguva yenzara, kune nyanji dzinodzidzisa varimi neveruzhinji vakawanda vachakanganiswa muupenyu hwavo.
World Food Program ine zvirongwa muZimbabwe zvinosanganisira kuwanisa vanhu zvekudya munguva yenzara, kupawo rubatsiro rwemari kune vanoshaya, kwozotiwo kubatsira hurumende nemasangano akazvimirira kuita mabasa anogona kubatsira veruzhinji kuti vagare zvakanaka. WFP inobatsirawo vapoteri vari muZimbabwe zvikuru sei kutongogara refugee camp iri mudunhu reManicaland. Nyika yeAmerica inonzi yanga ichibatsira zvirongwa zveWFP nemari inosvika zvikamu makumi mashanu kubva muzana yezvirongwa zvesangano iri. taedza kunzwawo divi rehurumende panyaya iyi asi mapazi anoti rezvekugara zvakanaka kwevanhu rezvekuburitswa kwemashoko pamwe chete nerekudyidzana nedzimwe nyika vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vatereri, tinokurudzirai kuti mubatane nesu pa WhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Endai pa WhatsApp muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe, mutsvaga VOA Shona mobva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Vamwe vechidiki vakaremara nevasina kuremara vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana munyika vakaisa musoro pamwe chete ndokuumba sangano reOur New Normal Zimbabwe iro rinoshandira kumaruwa richikurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzevechidiki vakaremara vari kumaruwa pamwe nekuvapa mikana yekuita mabasa ekuzviriritira. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano reOur New Normal Zimbabwe vanomeni manyika vaudza Studio 7 kuti pari zvino vakatotanga basa rekudzidzisa vechidiki kumaruwa matambudziko avakatarisana nawo pamwe nekuti vangabatsirike sei.
Tiri kutisiyanisa nevamwe vakati wandi iyeye kuona kuti isusu hatina kuzoti wararama neurema tokubatsira sekukupa chikafu. Isusu tinokudzidzisa kuti chikafu chacho ungachiwana sei, uye zvekare hatisi kugumira kwauri nematambudziko ako ano adreswa sei zvekare. Takutaura nyaya dzepolisi, takutaura kuti mabumbiro remutemo ringa adresa sei kodzero dzavo.
Bati sangano ravo rinofara chose kuti hurumende ine hurongwa nemutemo inotarisa vakaremara, asi havafari kuti mitemo nehurongwa uhu hazvisi kutevedzerwa zvakakwana. Nekuda kwaizvozvo vamanyika vanoti vari kushanda nemamwe masangano anomirira vakaremara mukuona kuti vakaremara vari kugara zvakanaka here, vari kupinzwawo mabasa here, pamwe nekukurudzira kushandiswa kwemitauro yesign language. Vati mabasa avo mazhinji akanangana nevari kumaruwa.
Kumaruwa kuri kuzonyanyosarira kumashure, ndokwanoona kuti vanhu vakaremara vakawanda ndokwavari vasiri kuenda kuchikoro ikoko. Saka nezvo tete tichipindawo maruwa kuti tinge tichinotora vanhu ivavo kana kuti tinge tichibuda navo pachena tichivaziva kuti zvakanakirei kunge uchiendawo kuchikoro kana kuti uchinge uchipuwawo atingati isusu maincome generating projects.
Vatiwo sangano ravo riri kutarisa kumaruwa nekuti rakaona kuti masangano akawanda anoita basa ravo ari mumaguta nemadhorobha. Imwe nhengo yesangano iri zvakare vari gweta vachishandira kumashonaland west valifeline guta vaudza Studio 7 kuti kodzero dzevechidiki vakaremara dziri kumbunyikidzwa zvakanyanya zvekuti havakwanisi kuwana dzidzo nekuti zvimwe zvikoro hazvina zvikwanisiro.
Kuti marais avange achichengetezwa omarais avanga achionekwawo sevamwe vanoraramawo tofanira kunge tichitaura kana kuti hatinoti maadvocacy sessions kutanga bozi chinhu chinoita kuti vamwe vatsimbirirwe nyaya yekusanga vaine izwi rinovataurira.
Vati vari kushandisa nzira dzakasiyana siyana kuita izvi vachishandisawo madande mutande nezvimwe zvakaita semapodcast pamwe nekushanda nemamwe masangano akaita seEducation Coalition of Zimbabwe. Mumwe wechidiki anogara kuMidlands achishanda nesangano reOur New Normal Zimbabwe Tanatswa Freely Moyo ati anofara chose kushanda nesangano iri.
Ini wose wechidiki ndakashaya musiyano vanonzi vakaremara kana vanonzi havana kuremara nekuti zvavanoita ini ndinogona kuzviitawo uye zvandinogona kuitawo ivo vanogona kuzviitawo uye vanotondibetserawo pane zvimwe zvinhu.
Vamasimba Kuchera avo vanoshanda nesangano reCenter for Disability and Development vaudza Studio 7 kuti chinhu chakanaka kuti pave nemasangano anomirira vakaremara akawanda kuti shoko rifambe vanhu vabatsirikane nekukurumidza.
Tinovimba kuti nyaya dzemahuman rights dzavari kutaura idzi hadzizovapinzi pakaoma nehurumende, nekuti hurumende tinoziva utaiwa nzukufarira wana ntala nesu na human rights ntala nesu kuzira.
Atina ukwanisa kunzwa diwile urumende sezo wakafano ubada chinjimbo che mkuru anuna nesu wakare mara mubasire kukara zvakanaka kwevanhu amai Liza cho urombo vange vasati vapindura mvunzo yedu. Urumende inorumbizwa zvikuru neurongwa wayo we National Disability Policy ya 2021 uwo unokurudzira kuwanisa vakare mara mikana sevamwe munyaya dzedzidzo utano mabasa pamwe nekuona kuti zvivakwa zvese munyika zvinovakwa nenzira yekuti vakare mara vakwanise kupinda mazviri kana kuzvishandisa pasina dambudziko. Asi vakare mara vanoti zvizhinji zviri muurongwa uhu hazvisi kuzadzikiswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyika dzemuEurope dzave kuita chipatapata chekuedza kubatsira Ukraine mushure mekunge America yazivisa nezuro kuti yambomira kupa Ukraine rubatsiro. Izvo zvinotevera kusawirirana pakati pemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nemutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky muWhite House muAmerica svondo rapera pavakaedza kuita musangano usina kuzopera. VaTrump vanoti havasi kuona kuzvipira kwavaZelensky kuti vaite nhaurirano dzekumisa hondo. Asi vaZelensky vanoti Russia haina kuremekedza zvibvumirano zvose zvakamboitwa uye hapana kujeka kuti icharemekedza here zvitsva zvichatevera. Britain yakazivisa kuti ichabatsira Ukraine nezvombo. Chirwere chemalaria chinonzi chiri kupararira zvinotyisa mudunhu reOromia muEthiopia umo mune hondo pakati pehurumende nevakaipandukira. Hondo iyi yakatanga muna 2018 uye iri kukanganisa nyaya dzezveutano. Africa ndiyo yagara yakatarisana nedambudziko rechirwere chemalaria kudarika dzimwe nyika pasi rose. Pavanhu mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu kana kuti 250 miriyoni vanobatwa nechirwere ichi pagore, zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana vari muAfrica. World Health Organization inoti chirwere ichi chinouraya vanhu zviuru mazana matanhatu kana kuti 600,000 pagore. Bhanga reStanbic rakabatana neEuropean Investment Bank nhasi vaparura chirongwa chemari inosvika 20 million euros kana kuti 525.9 million zig yakanangana nekubatsira vanhu kadzi vari mumabhizimusi achiri kusimukira. Urongwa hwaparurwa muHarare nhasi uhu hunonzi huchapa madzimai ane mabhizimusi madiki mukana wekukwereta mari dzichange dzichibereka muripo uri pasi kana kuti lower interest rates dzichibereka mari iri pasi. Munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vano zvibatira mabasa emaoko reZimbabwe Chamber of Informal Economy Association kana kuti ZICHEA vaWisbon Malaya vanoti chirongwa ichi chinofadza zvikuru uye vanochitambira nemufaro.
Tato muchipatapata chekuunganidza nhego dzemadzimai edu tichaenda kuStanbic Bank tinonzwa kuti chirongwa chenyu chifamba nenzira ipi zvavanoda nenzira dzavanokwanisa kubatsira madzimai yacho nadzo. Totozivisa kumadzimai edu vanoita mabasa akasiyana siyana, totovabatsira kuti vaite maprocess ekurejistwa ari kutaurwa vave nemaaccounts kuti vakwanise kuwanawo rubatsiro pachirongwa ichi.
VaMalaya vanoti sezvo misha yakawanda munyika iri kutungamirwa nemadzimai zvakakosha kuti mari iyi ikwanise kusvika kune vanhu vakawanda vanenge vachida rubatsiro rwekuwaniswa mari yekusimudzira nayo mabhizimusi avo.
Chinogona kuunza pundutso mumhuri dzakawanda nekuti mhuri zhinji kuvanhu vari kuita mabasa emaoko dziri kuchengetwa nemadzimai.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda neAfrica Center for Economic Justice muzvare chenai mweye mutambasere vanoti homwe yaparurwa yakanangana nemadzimai iyi vanoigamuchira vachikurudzira kuti isvike kune vanhu vakawanda sezvo madzimai akawanda ari kuita mabasa emaoko.
Urongwa hwayo chekutanga ndehwekubatsira. So kana tichitarisira kuti vanenge vachibatsira Zimbabwe, vachibatsira madzimai emuZimbabwe, interest rates avo anofanirawo kutaridzira saizvozvo. Kunyanyanya takatarisana interest rates emabhengi emuZimbabwe ari kuma 30-35%.
Asi muzvare mutambasere vanoti chinoda kuzotarisiswa ndechekuona kuti madzimai akawanda vakwanisa here kunge vachipinda muchirongwa ichi sezvo vakawanda vavo vari kumaruwa.
Vazhinji kunyanyanya vari kumaruwa havana mabhengi account, havana pavanosangana nebhengi. So tinenge tichida kuti zvakare as part of chirongwa ichochi tione kuti madzimai vakwanisa kuti vaengejwe vese madzimai nevari kumaruzevha zvakare.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira kambani yeFinks Zimbabwe, muzvare Happiness Zengeni, vanotiwo chirongwa ichi chakanaka chose pachitariswa kuti mabhizimusi achiri kusimukira emunyika akawanda haana rutsigiro rwakakwana.
Saka kana paita credit line yakadai, tinovimba kuti vanhu vanokwanisawo kuaccessa maloans aya vanokwanisa kuaccessa, zvinova zvinovabatsira and nekufamba kwemazuva zvinova zvinokontributa kuti nyika yedu ive ine budiriro yakanaka. Tinoona kuti hurumende yedu yakayedza painogona napo kuti iite maorganizations anenge ana Women's Bank, ana Empower Bank naana Smedco. But kazhinji kazhinji maorganizations aya especially kana achibva kuhurumende haana capitalization kana kuti haana mari yakakwana kuti vave vanokwanisa kupa mari yekusimudzira mabhizimusi emadzimai nekusimudzira mabhizimusi evechidiki.
Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Eliot Masocha vanotiwo,
ndinoona chiri chirongwa chakanaka, asi kunaka kwechirongwa ichi kunozo buda kana tavona isu kuti zvirongwa zvehurumende yeZimbabwe zvine zenge mabhizimisi aya ava kushanda ari muzvirongwa izvozvo, tingati mitemo yehurumende yeZimbabwe, mamezures atinohanaitwa aya, kuti zvinosapota here mabhizinesi angava madzimai wawo ari kuzokureteswa mari kana kuti hazvisapoti mabhizinesi achazovandudzwa iwawo.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuStanbic kuti mari dzichange dzichiberekwa nezvikwerete izvi kana vanhu vave kudzosera zvikwerete kana kuti mainterest rate dzichange dzakawanda zvakadii, sezvo vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira tisati taenda pamhepo. Vatungamira pakuparurwa kwechirongwa ichi mukuru weStanbic Bank vaSolomon Nyanongo, mumiriri weEuropean Union muZimbabwe vaJobst von Kechman, pamwe nemutevedzeri wemutungamiri weEuropean Investment Bank vachiona nezvekuchamhembe kweAfrica vaThomas Ostros. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa manheru anhasi kutaura nezvemamiriro akaita zvinhu munyika yavo kana kuti State of the Union Address. VaTrump vachatura mashoko aya pamberi pematare eParamende, eHouse of Representatives neSenate. Vari kutarisirwa kutaura nezvemamiriro akaita ukama hweAmerica nedzimwe nyika, mamiriro akaita upfumi hwenyika, nyaya yevari muAmerica vasina magwaro ekuti vagare zviri pamutemo, pamwe nedzimwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata munyori mukuru musangano reNational Democratic Working Group uye vari muongorori wenyaya dzezvematongerwo enyika vatafadzwa munjanja kuti tinzwewo maonero avo nezvenyaya iyi.
Ndinoona kuti nhasi vaTrump vachava nekutaura kwezvinhu zvakasiyana-siyana zvinonga zvakanangana nenyaya yedzematongerwo epasi rese, not kungoti America chete. Kana muchitondera nezuro, vaTrump wakakanda zvakare anonzi matarifu kune Canada neMexico neChina. Saka iyi inyaya iri kutopisa zvara nhasi, nekuti kana muchiona iko kunobikwa mari kuNew York ukuku, stock market yakatodonha nezuro nenyaya iyoyo. Saka inyaya ichataurika nhasi.
Tingaone here vaTrump vachitaura ivo pamusoro pehondo pakati peRussia neUkraine uyezve nyaya yekuti hondo iyi imire?
Aiwa, vachataura nezvazvo maningi chaizvo. Saka pasi rese rakamirira kunzwa kuti ivo vachati chii nenyaya iyi, nekuti takaonawo kuti vavanodyidzana navo vekuEurope vakasanganawo. Saka aiwa, inyaya yawachataura nasi.
Tombo tarisa nyaya ye vabva kure, nyaya immigration, mungaona ichitaurwawo nezvayo here?
Nyaya immigration inyaya hombe pane agenda yawa Trump. Saka inyaya ichatotaurwa. Vachataura kuti zvinyi zvawaita kusvika zvara nhasi nenyaya immigration. Vachataurawo izvo zvirongwa zvavo zvavari kutarisira. Zvawachaunza kumberi kwatakatarisana nakoko.
Tombotarisa nyaya yeupfumi hwenyika yeAmerica. Munoona vachizokurukura nezvazvo here zuva ranhasi?
Nyaya yeekonomi inyaya yawachataura zuva ranhasi. Nekuti kana muchimboteerera zviri kunzi mazanda anoramba achidhura, nyaya yeinflation inyaya yawakapinda vachiti wachagadzirisa. Saka iyi inyaya yawachataura kuti iwo wari kuedza wachaedza kuita sei kugadzirisa nyaya yemitengo yezvinhu, nyaya yekuderera kwezvinhu, even nyaya yepetrol yegas, kuona kuti wachakwanisa kudzikisa here mutengo wepetrol kana kuti wegasoline.
Vanga vari munyori mukuru musangano reNational Democratic Working Group uye vari muongorori wenyaya dzezvematongerwo enyika vatafadzwa munjanja. Vachitaura naMavhilas Musanganya uye weStudio 7 vari kuOklahoma muno muAmerica. Yave nguva yekuti timbonzwawo pfungwa dzevamwe vateereri weStudio 7.
Pastudio 7 muchitaura ndinodzirangarirai ndiri kuno kwarusapi ndiri kuda kutaura pamusoro peuyo munhu emunangagwa. Tiri kutiva munangagwa dai vachisiya basa vamunangagwa. Bhosi, zvinhu zvatotiomera basi muno munyika munomu. Zvaoma muno munyika muno. Katarira nyika yavo mira nemakumbo maviri, toti dai vachisiya basa.
Mukoma Evans, mukoma Zininga, Sisi Mahave namukoma Jonga, muri sei pastudio nomukoma Chimambanga? Ndoda kutaura pamusoro pamukoma Douglas. Vakabatsirwa ngezano PF kutora harvest veitorera mukomana unonzi Chamisa unodiwa ngevanhu. Akasiyana navo akavapa harvest yakatengwa ngenyinge yenyika nevanhu kuti ive yemusangano weMDC. Akabuda muMDC akaenda kuCCC. KuCCC futi Chabanga akatumwa nezano PF futi kurumbira Chamisa. Chamisa akabuda akazvizororera. Nhasi uno vodzingwa na Douglas Monzero ngokuti hakuchina zvavachamirira nokuti basa ravo rakaperera vanga veiita. Vaida kuvhiringidza Chamisa. Saka vodzingwa Chabangu iye vakudzingwa futi naNguve uko nokuda kwokuti hachina basa rachaita, basa rake rakatopedza, rakatumwa ngezano PF, hachina mari achapuwa. Saka vanochemeiko, havachina vanhu havo, vanhu havo.
Makadii maswera sei pastudio 7? Ini ndautaura pamusoro pavazihambi naBlessing Mhlanga naBlessing Geza. Nyaya iri kuitika ndeyekuti munhu ari kutyora mutemo ipapa, ukazvitarisisa ndavazihambi. Vazihambi ndiye mukuru wejustice, but vari kumhura mashoko emukuru. Mukuru ari kuti 2030 handisi kuda. Ivo vari kuti munotoda chete, ndimani imi mungatadze kuda 2030, totokupinzai muchida musingadi. Saka kumhura mutungamiri wenyika.
Makadii vana mukoma Jongaka. Makadii apo pastudio 7. Ini ndinorwadziwa zvikuru nenyaya yepamusoro pemigwagwa, nokuti ndinoona migwagwa yedu ichikonzera tsaona dzakanyanya mumugwagwa. Toti zvimwe tingatora sokuti vachairi vedu vedzimotokari vakashata, kana kuti havasi kugona kuchaira zvakanaka. Asiwo vachikwanisa, unogochaira motokari sei iwo uchifanira kutiza makomba. Saka dai hurumende iripo yakwanisa kuona nyaya yemigwagwa, yagadzisa mugwagwa. Nokuti tikatarisa yangu muHarare muchinzi hamusi kufambika, inhawi kuti hamusi kufambika nenyaya yekuti migwagwa yacho haina kugadzirisika zvakanaka.
Makadai mhuri yeZimbabwe nemi vashamarari veStudio 7, ndinoda kuti meseji iyi isvike kuvanhu vese vanosapota Emmerson Mnangagwa nekachikwata kake kuti musi wacho wakukwana, zuva wacho apadhuze-dhuze. Havacharambi vachidzvanyirirwa kwoupenyu hwese. Vanhu vakafanana nemapurisa nemaCIO nemaministers aakayo navese vari kusapota zvirongwa zvaEmmerson Mnangagwa ngavadzidze. Ndoda kuvarefeya kunhau yakataurwa naChatufa Musumo yemuchinda anonzi Crispin Makedeng. Taura kuno ari kunonga zviguswani zvefodya yaputwa nevamwe achiputa njere dzake dzaakubuda. Kushungurudza kwaita vamwe vanhu kuyakuya kumwari hafari.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri veStudio 7. Musakanganwa chirongwa chedu cheThe Connection na 8 p.m. nhasi, Apo tiri kutaura nevechidiki nezvenyaya yemashoko achaturwa manheru ano nemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nezvemamiriro akaita zvinhu muAmerica nekudyidzana nedzimwe nyika kana kuti State of the Union Address. Anokuonekaya nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.